mazvare china vanhu vakawanda vari kuramba vachijoina job echedu yedu dambudziko regarangoitika nderekuti state yatanga kurwisana nevanhu vedu taita dambudziko rekuti kuacturas kumashonal and east province secretary general wedu varobson chere vatohaundwa kutosvika pakutovati pachitoro pavo nevanhu vanosanganisira vezanukf nemapurisa mapurisa ayo atone macharges anosvika mashanu ekufrema avari kuti vanoda kuti vatoitora vamuchere vavaendese kujeri asi tiziva kuti avo ivo havana mhosva yavakapara
dambudziko iri muri kungoriwana mudunhu rimwe chete here vamasarauri
hakusi ikoko chete kwatiri kuwana dambudziko tikusangana nematambudziko vakawanda kulupani kune vanhu vari kuharaswa kuchipinge kumusangano wedu uchida kuchiposa wadisrapwa nemavo veterans asi tikuramba tichikurudzira varayiridzi kuti vasadzokere kumashure ere tiri kufara kuti varayiridzi vari bod mastatistics edu arwadza kuti improvement ichiripo tokwanisa kusvika mune zvimwe zvikoro zvakati wandei mafigures adzika as low as 40% 35 mune zvimwe zvimwewo zvezvikoro zvanenge zvine mamembers edu ese hapana kana oona kuti tikaramba tichifamba negwara ratiri kufamba naro panokwana 12 days tinenge takwanisa kumanikidza hurumende kuti idhirivhe pamadimands edu nekutipa masalaries edu apreoctobe 2018 nekutipa station allowance
asi muri kuona paine kutsukunyuka here kwehurumende kubva matanga kurangwa mabasa
hurumende tinoona zvomene kuti ine zvitanda munzeve kutsukunyuka kukuru kwatiri kuona kuri kubva kumacitizens nekuti macitizens aya hurumende dzinosevha dzichiteerera zvinodiwa nevanhu kuwanda kwemacitizens ari kutsigira nyaya yedu ndiko kuzvara kuchatsukudzika kwaitika hurumende izvezvo havasati vafamba asi vachafambiswa nekuwanda kwevanhu vanenge vachiramba vachitsigira zvatirikuita
imi manga muchienda kumabasa kwezuva rimwe chete pasvondo pane shanduko here yamungati iri kukonzerwa nekurangwa mabasa kwamazoita mazuva akawanda
hongu shanduko iripo ndeyekuti hurumende yako ipindura nenzira dzakasiyana siyana vachiramba vachiresponda pane nguva yekuti vanga vangonyarara vachida sevasinganzwe kuchema kwedu kuti tiri incapacitated izvezvi mukatarisa tinobatwa tichinzwa kuti vachitifonera vachitaura tinoo nyaya idzi dzaida kuti garira zvitosane pasi asi izvozvo hazvina kukwana tikuziva kuti hatina nhaurirano dzatinoda kuita nevanhu tichatikungoda chete chimwe chete imari yedu yapreoctobe 2018